Yesu mnunuri wangu, murimbio wangu, ponesi munyarazi mumatambudziko. Yesu mnunuri wangu, murimbio wangu, handina imwe ama inopinda imi, murichi shangu changu mupenyu ese. Chema, Yesu mnunuri wangu, murimbio wangu, handina imwe ama inopinda imi, tenzi ndo musimbira shamari yeidi. Pinda manu vese fasi, Yesu mnunuri wangu, murimbi wangu, handina imwe ama inopinda imi, muriru faro wangu, sirenima bofara nemi kwazo muranga irorenyu. Yesu mnunuri wangu, murimbio wangu, handina imwe ama inopinda imi, Yesu mnunuri wangu, murimbio wangu, handina imwe ama inopinda imi, Yesu mnunuri wangu, murimbio wangu, handina imwe ama inopinda imi, handina imwe ama inopinda imi, handina imwe ama inopinda imi.